manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera zvita 5 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu 123 vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu umwe chete kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee kwebato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvinyinga mpinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete akafawo nezuro wakare kudunhu reManicaland. Pavanhu vabatwa vaine chirwere ichi 100 kana kuti 108 vanhu vagara vari munyika kuchiti vamwe 15 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vafa munyika hwasvikawo pa 200 kana kuti 218. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 56,000 ane zviuru 30 vafa vachidarikawo 1,000,000 nezviuru 521 kana kuti 1,521,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa neCOVID-19 pasi rose yave nevanhu vanodarika 10,048,000 nezviuru 43,000 kana kuti 14,373,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru 290 nezvipfumbamwe kana kuti 279,000. Nyika dzinosanganisira iyo America neBritain dzinoti dzave nenhomba inokwanisa kudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe vachiredzeri wemutungamiri veMDC Alliance vatendai biti vabhadhariswa zviuru 10 zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina muHarare svondo rapfuura. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeDistrict Coordinating Committee dzebato reZANU-PF mudunhu reMidlands kwanonoka kutanga nekuda kwezvinyinga mpinyi zvinosanganisira kunaya kwemvura yakawanda. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kusvika panguva dzao hanmasikati, kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana. Kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 masikati. Asi pasvika Studio 7 pachikoro cheChaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa. Mumwe wevanochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati havabvumirwe kutaura nevatapi venhau. Atanga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye ange asingazive chikonzero chekuti sei dzanonoka. Vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu, vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato rezanu PF vapatrick Chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji. Vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi.
Mvura iri kuti popopo kwese kwese. Zvakanganisa kuenda kwemaballots edu. In fact pane motika dzakanyura dzadzine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuti todzinyurura sei pakaita chipitipiti. Vanhu vanoona kurarama vari kuita izvozvo. Kwese kwavari kuenda vanoti imvura chete rudzi popo. Zvinoita kuti zvinoite kuti tinotanga sei. So hapana zvatanga paito. That I can tell. But tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here and wafamba zvakadini.
Bokare District Coordinating Committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya. Vachinamasa vatiwo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai Mabel Chinomona navapau Mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu reMidlands. Asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri eBulawayo neManicaland dziri kushanda pamwe nevedunhu reMidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra 2017. Vati bato ravo rinokoshesa kutevedzera matano ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi. Vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita.
Tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta COVID-19 regulations.
Takupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi. Vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma. Namai Chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera.
Mune kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kunaana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheucheya chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume. Zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume. Asi tiri kuedza repatinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana uchee ipapo kusvika pane pekupedzesera.
Senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena, vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa, asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare. Sarudzo dzemaDCC dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato rezanu PF kunyanya mudunhu reMidlands umo makamboita mhirizhonga. Asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange itwa sarudzo. Vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga, sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Zvakadaro, sarudzo dzemusangano wezano PF kuManicaland dzekutsvaga vachange vari nhengo dzeDistrict Coordinating Committee kana kuti DCC dzinonzi dziri kunetsa kubatanidza sezvo mapepa ekuvhotesa ari mashoma uye vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota. Uyewo pane dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kukwana. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Kuno kuManicaland nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzitarisirwa kunge dzichivhoteswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chipswell nekumwewo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezano PF kumanikaland vakenneth saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa vasaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana vadaniel mackenzi ncuve sachigaro wezano PF kudunhu remidlands ndo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland
zviri concerning maballot papers kuti maballot papers akashota but taona kuti sezvo maballot papers akaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera saka taabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa kuitira kuti pamwe panobva neva pavhota vari vashoma totora maballot papers tichivamuvha achienda kumwe so that munhu wese apiwe mukana wokuvhota
vamakenzi ncuve vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi
ari zvino tichangopedza kudeploya zvatitorera bit nguva yakati all asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese vezanu PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota isu sezanu PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true iri right and inoencourage kuti vanhu vazviexpresse zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire
zvichakadaro vamakenzi ncuve vanoti zano PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere checovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano
its important kuti covid-19 kuli maregulations acho atevedzere sezvaari nokuti yezvino yakusimukira zvakare saka hatidi kuti vanhu vedu vakuvare necovid-19 saka face mask sanitization in some cases using sanitizers zviri kutevedzekwa saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of covid-19
vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu remanikaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaivin mbengo muzvari cecilia gambe vamuparutsa naamai lorine mukodza ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
Zimbabwe chiri muAmerica muzvare Patience Mberengwa avakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi muguta reNebraska vari kutarisirwa kuendeswa kunoradzikwa kumusha mavhiki anotevera sezvo vasina veukama munyika iyi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kubatanidza mari kuti mutumbi wamuzvare Mberengwa uendeswe kumusha kwavo kuchitomborwizi kumashonaland west Muzvare Mberengwa vanga vagara muAmerica kwenguva ndefu uye vavakidzani vavo kuNebraska kwakare vanoti munhu aifarira kubatsira vamwe izvo zvaita kuti vazhinji vatambanudze maoko mukuunganidza mari yekuti vaendeswe kumusha mumwe mugari wekuNebraska vapinewo moyo vanoti shuviro yavo ndeyekuti muzvare Mberengwa vakwanise kunoradzikwa kumusha kwavo sechikumbiro chakaitwa naamai vavo Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Takashekwa nehazvadzi yedu Patience Mberengwa anobva kuZimbabwe kunzvimbo yeChitombo Rwizi akashekwa neSaturday around 4 PM so 28 November. So as you are speaking tikutoreza mari yekuti titumire mutumbi wake kumusha because family yake isiri kumusha hapana ariko kuno. Patience taigara tese saka kusvika pakuzoshaya ndindaito visita nedzimwe shamwari kuno kuhospital
vanga vachisimbirwa nei
he was having problem namakumbo ake anga vazvimba saka akazoenda kuchipatara vanga vachitofanira kudischargewa then all of a sudden we heard that she had a heart attack ndiye akazova uraya vachitofanira kunge vakabuda muchipatara
vanga vaine makore mangani ekubereka
vanga vane 40 born December 1, 1979
iko kuno vanga vari kubata mabasa api
vanga vachishanda kuinsurance yavanga vachishanda nezveinsurance
saka pari zvino hurongwa hwakamira sei
pari zvino pane GoFundMe yatakaita kuti tiraise mari yekuti tumire mutumbi wavo kumusha
vanga vaine mhuri here yavo
vanga vasati varorwa vanga vari single
mari yamuri kutarisira kuti mukwanise kunge muchiunganidza yakamira sei
right now target yatakatarisa $20,000 and we're almost halfway there
vanenge vachida kubatsira vanofamba sei
vanenge vachida kubatsira vanokwanisa kuisa paGoFund ipapo kana vachida madetails vanogona kundibata parunhare +1 402 310 1661 +1 402 310 1661 vakandibata ipapo then ndinobva ndavapa madetails ekwavanokwanisa kutumira mari kana vachida zele kana cash up but mainly I emphasize kuti vatumire paGoFund
izvozvi mhuri yavo iri kuZimbabwe iri kutambira sei zvaitika izvi
vakashokeka nokuti vavachitofunga kuti vachauya kumusha samama vacho vanga vakatoshaikirwawo baba vavo muna zvekuti ndo zvimwe zvakazoita kuti musikana uyu arware nenyaya kunyanya kufunga
avanga vari mumwe wevavakidzani vamuzvare mberengwa vapineo moyo vachitaura vari kuNebraska muAmerica naMavelous Musanganya uye weStudio 7 tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutongo wedare remuHong Kong wasimbisa kurudziro yekuti paumbwe hurongwa hwakazvimirira hoga hunogamuchira zvenyinyoto zvinopomerwa mapurisa panguva iyo paine kuchema-chema munyika iyi pamwe nekunze kwenyika nekusungwa-sungwa kwevanhu pamwe nekushandiswa kwechitsimba nemapurisa yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane sangano riri kushanda nevadzimai nevana vechidiki panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirongwa che 16 days of activism against gender based violence
ndinonzi mai mukuchanyara Cynthia Mukamore ndinoshanda kubazi remadzimai rinonzi Young Women Christian Association of Zimbabwe
mabasa api yamuri kubata panguva ino ye COVID-19 uye chitarisa nyaya ye 16 days of activism against gender based violence.
Ndingati tiri mumazuva 16 atinocherechedza mirishonga inoitwa pakati pemadzimai nevanhurume. Asi zvikuru isu takatarisa mirishonga inoitwa kumadzimai navasikana. Saka nguva ino takabatsira namamwe masangano emadzimai kuti tive nekutaura kune simba tichikumbira kwazvo kuti tiwane runyararo tiwanewo madzimai anoremekedzwa tiwane kumbunyikidzwa kwese kunoitwa kumadzimai kupere tinoita mitambo yakasiyana-siyana nokukurukura kwakasiyana-siyana tichitaurawo kunyange navanhurume navakomana kuti varemekedze madzimai navasikana takatanga kutozviita kubva musi wa25 zvichipedzwa musi wa10 rinova ninge riri Human Rights Day kuti seZimbabwe takapinda mumazuva aya tiri mukati mecovid tiri mukati zvemeurombo
zvii zviri kusanganikwa nemadzimai panguva ino
madzimai ari kusanganikwa nemhirizhonga ndinoona kuti mhirizhonga dzanga dziripo hadzo asi dzazowedzera nekuti vanhu vakugara pamwe chete vachisungirwa kugara semhuri yandingati lockdown zvinhu zvisina kujairwa nekuti kune curfew vanhu vakugara pamwe chete kana kune vaya vane ukama husina kumira zvakanaka ndingati marelationship havasina kuinvesta maari zvinhu zvinoita kuti kukonana kuvepo zvikuru zvikonzerwa nekuti kune urombo vana baba mari ishoma nekuti mhuri irarame raramo yemuZimbabwe yave kunetsa uyewo zviri kugozha kune nzara zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune zvirwere saka izvozvo zvose zvinoita kuti ukama hwevanhu rume nevanhukadzi mukati memba huve hunokanganiswa nenyaya yekuti tine dambudziko redenda rakabata pasi rose asi chikuru chatinoda kuti titarise ndechekuti isu samadzimai tine zvishuviro zveduwo zvatinoda kuti vakomana nevarume varemekedze ukama huripo ziso ravo kana rakatarisa munhukadzi rionewo semunhu anongoonekwawo neziso rakafanana nekuona murume nekuti hapana chakasiyana ipapo asi takaona kuti tine vanazve vaitswa pamuviri vakawanda tine vanazve vambunyikidzwa pabonde tine vana kunyange navo vechikoro nekuda kwokuti vanga vasingaendi kuchikoro vazhinji vanava vakazopedzisira vakuita nhumbu saka izvozvo zvinhu zvatiri kuona sokuti zvawedzera pamanhamba atinogara tichiona zuva nezuva tiri kutoti isusu ndezvipi zvatingaitawo samadzimai kuti tinzwike uyewo tinoda kuti varume nevakomana vapindewo panyaya iyi vatibatsirewo vachiudza vamwe varume nevakomana anenge ati male champions
munowanikwa muchishandira munzvimbo dzipi
toshanda mumaprovinces ese yatine mizinda yedu mukuru wedu uri muno muHarare asi kuBulawayo Gweru Bhindura kunyange nekumasvingo tirikowo kwese ikoko
vakomana nevarume vamunoshanda navo vanenge vachiita mabasa ei
vakomana vatinoshanda navo nevarume ava tinovadaidza kuti male champions vatinotarisira kuti vatibatsirewo kusvitsa nyaya iyi kunana baba nekuti kusiyana kwemikana pakati pavanhukadzi navanhurume chino chakagara chiriko nokuti Zimbabwe ine patriarchy varume vanoonekwa neziso riri nani kukunda vanhukadzi zvoita kuti kunyange mikana munzvimbo dzekutonga zhinji dzina varume kudarika vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vakawanda kudarika vanhurume muno muZimbabwe saka tinenge tichishuvira kuti varume navakomana vatibatsirewo kuti vanhukadzi vane zvavanogonawo kuti vaite kana vakapuwa mukana yakaenzana navo uyezve tine chibatsira kuti mirizhonga haizivi iyo inopedza dambudziko rokukonona mukati medzimba asi vanhu vataurira nemurudo zvine ruremekedzo vachiremekedzawo madzimai nevanasikana zvinhu zvatinokurudzira chose izvozvo zvatinoti vakomana vaya mamale champions edu pavanoita nyaya vachiita mitambo yakasiyana siyana nyange pavanoindaracta vakurudzirewo vamwe vavo kuti aiwa mirizhonga inoputsa mhuri inokuvadza rudo asi tikashanda pamwe chete namadzimai tichimaremekedza tinogara zvakanaka tinotowana funding inototibatsira kuti tiite mitambo yatinoti varume nevanhukadzi vanzwisisane tiremekedzane tionesane kuti aiwa zvinogona kuitwawo nomunhurume munhukadzi anozvigonawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanove mutungamiri webato relead pamusoro pechirongwa chebato ravo chekuunganidza masignicha egwaro rekupokana nekurudziro yekuti vana vari pasi pemakore 16 kusvika pamakore 12 vange vachipiwa zvikwanisiro zvepabonde nezvimwe zvinofanirwa kunge zvichipiwa vanhu vayaruka vane makore 10 zvichikwira ngatinzwei hurukuro yedu
tinoona zvisina kodzero kuti mwana mudiki awanikwa achinopiwa izvozvo zvekudzivirira pamuviri petisheni iyi tangashurira kuendesa musi wechipiri asi taane vanhu vazhinji vari kuda kuisawo maorganization avo nemasignature avo papetisheni iroro saka tambozvimisa kana tichinge takunda tazadzikisawo zvido zvevamwe vakatibata parunhare vachitaura kuti vada kuwedzerawo maorganization avo nemasignature avo vachinge vasadzikisa tozoronga zuva ndofunga svondo rinotevera racho
saka muri kuita izvi muri sangano ripi
petitioni takainyora tiri bato reLabour Economics and African Democracy League randinotungamirira nekuti takagara tikaita musangano nestanding committee tikazivisa machedo emaprovinci vakaita maconsultation avo vakaona kuti ruzhinji rwevanhu vanga vasiri kutoziva kuti kune danho rakadaro rakanga riri kuitika kuparamendi saka saizvozvo isu takati tiri kuda kumira ne the popular voice kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe nevabereki muZimbabwe vari kuti chii nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu yekufarira zvose zvatinokurudzirwa nemapoka kana maorganizations enyika akaita sana UA zvimwe zvakadaro daro vanouya vachinge vaine kuti ruzivo kana maidea vari kuda kuisa mukati menyika yedu asi isusu takaona zvisina kukodzera nokuti tiri vanhu vechivanhu tinetsika namagariro edu uye kana mahuman rights achinzi auya kwatiri anofanirwa kuuya akanangana netsika nemagariro edu kana mahuman rights aya akupikisana netsika nemagariro edu anenge asisiri mahuman rights kwatiri vanhu vechivanhu saka takaona zvisina kukodzera kuti mwana ari pakati pemakore 12 ne16 anzi awane kodzero yekuenda kuchipatara ega pasina mubereki kunopiwa zvekudzivirira pamuviri kunopiwa kana mishonga kana achinge abata maSTI zvakadaro nekuti tinoona kuti mwana anofanirwa ari pasi pevabereki mwana anofanirwa kuchengetedzwa nemubereki asi mwana akasiwa asasina ruchengetedzo iroro tinosiya vana vedasara vakamora
vamwe vari kuti danho irori danho rakanaka nekuti rakanangana nekudzidzisa vana kuti vange vaine ruzivo nemanakiro kana maipiro akaita nyaya dzepabonde vachiri vana vadiki imi muri kuonawo sei
isusu papetition yedu tiri kutokurudzira comprehensive sexual reproductive health education kuti vana vadzidziswe nezvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira nekuramba kuita zvepabonde kana vasati vasvika pamakore akatarwa nemutemo chatiri kuramba kupiwa mishonga yekudzivirira pamuviri kuti mwana ane 12 years chatiri kuramba ndechekuti mwana ari below the legal age of majority awane raiti yekuenda kuchipatara kunorapwa zvirwere zvepabonde asi asina mubereki tinoziva mazviro kwazvo munyika yedu mune varume vanofarira zvekuvata nevana vadiki pachirungu inonzi pedophilia isu hatiri zvepedophilia muno mwana ngaapihwe nguva yekuti akure njere dzake dzidzame asati atanga kuita zvepabonde
saka pari zvino mava nemasignature mangani kana kuti vanhu vangani vari kukutsigirai
vanhu vachiri kusaina vari munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe havana kukwanisa kutipa mafigures ekwavari kuti vasvika panhamba yakaita sei
ko iro danho racho ranga richitsvagirwa pfungwa neparamende vasvika papi pari zvino
danho iri ranga riri kutsvagirwa pfungwa neparamende rakanga riri petition zvakare rakaitwa neinonzi act yakanga yakamiririrawo maorganization anenge makumi maviri nemaviri akanga anyora petition iyoyo vachiti ndo zvavanga vari kuda kuti zvigone kunoitwa vachikumbira kuti paramende idzikise makore pachirungu anonzi age of consent yekuti munhu anogona kuenda kunorapwa zvirwere zvepabonde kana kunomwa iyo mishonga yekudzivirira pamuviri kuti isvike pamakore gumi nemaviri
tinotenda zvikuru muzvare masarira
aiwa tinotenda
Manzwa kubva kumutungamiri webato rinopikisa relead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvungwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru gumi nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vaine chirwere ichi uye munhu mumwe chete achifa kumanikaland kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti district coordinating committee webato rezano pf kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana mutevedzeri wemutungamiri wemdc alliance vatendai biti vanobvisiswa zviuru gumi zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekurussia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivaine su zvakare mangwana kune ava sina kunzwa chirongwa chedu nhasi munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.